Kana tichitarisa nyaya yeZimbabwe nekuti African Union itarise zvirikuitika kuZimbabwe, musangano uyu hauna kubudirira nekuti hauna kupata chaizvo nyaya yeZimbabwe ndochekutanga chepiri. Hauna kubuda nezvisungo zvinosanganisira kuti African Union itumire nhume kuZimbabwe kunozvionera kuti chii chiri kuboitika, dambudziko nderipi, chii chiri kuitika nemauto ari kurova vanhu, kushungurudza vanhu, chii chakaitika mwedzi wakapera pakaurayiwa vanhu, madzimai akarepwa. Zvese izvi zvatsipikwa, hazvina kutaurwa. Nekudaro handingati musangano uyu une chawaburitsa chinobatika kumhuri yeZimbabwe.
Kana tikatarisa dingindira regore rino rinoti African Union inoda kutarisa munyaya dzezvevapoteri, sokuona kwenyu imimi, munoona here sokuti African Union yakaronga zvakakwana kugadzirisa nyaya iyi?
Handingati African Union yakaronga zvakakwana, asi dambudziko ratinoona, ratirikuona gore rino nemakore ese apfuura, nderekuti utungamiri hweAfrican Union hunowanza kutaura pamuromo, asi mukuita zvoita zvishoma, kuzadzisa tsumo yekuti muromo hauzarirwi nerwizi. Kuti dambudziko revapoteri vanotiza misha yavo ripere ndokunge vatungamiri veAfrican Union vadzimura moto, vapedza matambudziko ekupokana mukati menyika. Zvino kana African Union ichifuratira Zimbabwe ichibvira kudai, zvinoreva kuti haisi kupedza dambudziko parinotangira, kureva kuti nenguva isipi. Hazvishamisi kuti vana veZimbabwe vakawanda vanenge vava vapoteri kune dzimwe nyika, South Africa nekumwe. Kana African Union ichida kuti igadzise dambudziko iri sedingindira riripo gore rino, inofanira kuti ichimbidzike kutumira nhume kunyika dzine matambudziko dzinosanganisira Zimbabwe neDemocratic Republic of Congo, kuti igare yakadzimura chimoto kusati kwava nevapoteri vanenge vachitiza nhamo iyoyo.
Pane gwaro rabudiswa nasachigaro weSADC, president wekuNamibia, vachiti vachiratidza kutsigira zvakaitwa nehurumende mukuratidzira kwakaitwa mavhiki nhatu dzapfuura idzi. Mariona gwaro racho, munofungei nemashoko ataurwa neSADC?
Mutungamiri weSADC ataura mashoko anogumbura zvakanyanyisa, anotaridza kusaziva zviri kuitika muZimbabwe. Mashoko anotaridza kuti vapakwa mashoko edivi rimwe chete rezano PF ravamunangagwa, nekuti iko zvino vava kutonyorawo mutungamiri weNamibia vanosachigaro weSADC kuti vachipomera masangano akazvimirira muZimbabwe nevamwe vekunze, kuti hanzi ndo vari kukonzera nyonga nyonga, vasingatarise kuti vanhu pavakataridzira sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakadaidzira kutaridzira murunyararo, asi mapurisa nemauto vakazoshandisa pfuti dzine mabara kuuraya vanhu, zvakazokonzera kuti mhirizhonga ibva yanyaya yekutekeshera. Zvese izvi mutungamiri weSADC havana kuzvitaura, havana kubata maoko vanhu vanhu gumi nevanhu mumwe vakaurayiwa, vakapfurwa, vakafa. Madzimai akabatwa chirwaro havana chavataura panyaya iyoyo. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa zvekungombunyikidzwa zvekungobatwa vasinei nemhirizhonga, kupindirwa mudzimba dzavo, vachipwanyirwa dzimba dzavo. Zvese izvi hapana zvataurwa kure sevarwi vekodzero kuchamhembe kweAfrica. Tine basa guru ratiinaro ratinofanira kuti tiite, kuti tionese vatungamiri veSADC kuti vabate chokwadi, kwete kutaura vakafuratira nhamo chaiyo iri kuonekwa nevana veZimbabwe.
Tikatarisa African Union nezvaisina kuita paZimbabwe, totarisazve SADC nezvairi kutaura pamusoro peZimbabwe, chasara kuti chiitwa apa chii kuti Zimbabwe izvibatsire kubuda munyaya dzakaoma mairi umu?
Pane zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vana veZimbabwe, mhuri yeZimbabwe haikwanisi kubuda munyatwa iyi nemhaka yekuti mauto enyika nemapurisa enyika ndo vanofanira kutichengetedza mutemo. Kana vasisachengetedze mutemo, vana veZimbabwe havagoni kuzvibatsira. Vanotoda kuti vabatsirwe nevamwe vari kunze. Zvoreva kuti kana SADC neAfrican Union vakonewa sezvavaita izvi, zvava kuchitoda kuti United Nations yomene ipindire. Zvakarewo dare guru remitemo pasirose re International Criminal Court rinofanira kuti ripindire riongorore mhosva dzakaparwa nemauto dzinosanganisira kubata madzimai echibharo zvakarewo masangano akaita na European Union ngavachirega kutarisa kusadhaki kana kuti African Union ngavachitongopinda vachiita zvavo vega kusimudzira nekusimbisa nekumira nevana vezimbabwe nekuti vedu chaivo vemuafrica vemusadhaki havasi kuziva zviri kuitika havadi kuona chokwadi chekuti tine dambudziko guru muzimbabwe rinofanira kuti ribatwe nemazvo kwete kuruma vachifuridzira kana kungoti kwati kwati nehurumende yezanu PF iri kutaura manyepo nguva nenguva.